Vaisipone munhu wandakatanga kusangana naye achiri munhu anonzi ndimai vechidiki kuTanzania. Ari iye anga ari mumwe vasikana 12 vakarekrutiwa muno nharaunda yavo isati yataurwa nekuti zvinhu zvemadzimai zvakawanda zvichiri kusure. Madzimai aya akarekrutiwa muno kunodzidzira kuGhana kwavakaenda kuchengeta office administrative support staff. Vadzoka kuTanzania kukazoita matambudziko ekusplita kweparty ende mai ava vanga vari ivo kwataisvikira tose throughout the 70s kana tabva kunzvimbo dzataishanda zvinhu zvemusangano. Taisvikira kumba kwavo kuTanzania vaiva nemba yavo yavanga vavaka. Vaiva nerombo rakanaka kuti vaida kutizivisa kuti Tanzania inzvimbo yakamira sei, toshanda sei, tofamba sei tiri ikoko. Takazoti tapinda musplit iyoyi vakazova ivo ndivo Mrs. Ndabanini Stone vakava ndivo vakachengetana nababa nguva yose yokutambudzika kwavakaita vari kunze. Vadzoka kumusha taisangana chaizvo kuWaterfalls kumba vachitsananguravo zvavaiita pavakazopindawo mukoti baba. Maistone vakatifamba navo vakaenda navo kuAmerica ndikanovaona ikoko. Inyaya yemadzimai eZimbabwe upenyu hwamaivhesita.
Pane vamwewo vanga vachiti pakazowana nyika kuzvitonga kuzera apa Maistole nemamwewo madzimai akarwa hondo iyoyi vanenge vasina kunyatsopuhwa chiremerera chinenge chakakodzerana navo. Munotenderana nepfungwa iri here?
Inini ndiri pamberi pokuti madzimai akaita samaivhesita Stole dai hisitori yacho takainyora zvakanaka, dai nhasi tichiti Maistole vari kuuya kumusha vachienda kuHeroes Acre.